Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU dziri kusangana nhasi kuti dzitsvage nzira yokutora mushure mekunge hurumende isina kuterera zvavanoda. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti kusawirirana kwehurumende nevamabhizimisi kunogona kukanganisa zvinhu zvizhinji munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU ari kusangana nhasi chishanu kuti atsvage nzira yekutora mushure mekunge chizivisi chemazuva 14 chaakange apa hurumende akasvika nezuro pasina mhinduro yabva kuhurumende. Sangano reFOZEU rakange razivisa hurumende nezvourongwa hwenhengo dzaro hwekuzoramwa mabasa kana hurumende isina kutora matanho pazvikumbiro zvevashandi, zvinosanganisira kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzaitambirwa nevarairidzi muna Gumiguru 2018. Masangano mana ari pasi pemubatanidzwa uyu ari kuronga kuti nhengo dzavo dzitange kuramwa mabasa kutanga nemuvhuro unouya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata munyori mukuru wesangano rinopinza vashandi vehurumende mabasa Republic Service Commission vaJonathan Utaunashe. Asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakafira zhou vanoti vashandi vakanga vakungogara vasunga kuti vawane mhinduro kubva kuhurumende kana vashaya vaizongosangana nhasi musi wa22 chikunguru kuti vaone gwara rekutora. Ngaatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi kuti notisi kana chiziviso chatakapa kuhurumende chasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi musi wa21 July. 14 days dzenotisi dzapera, zuva rapera, nokuti zuva rinopera na 4:30 pasina mhinduro yawanikwa kubva kuhurumende maringe nenotisi kana chiziviso chatanga tavapa kuti tinoda nhaurirano dzechimbi chimbi.
Matanho api amaa kutora tichiona kuti hurumende haina kukupai mhinduro pazuva rekupedzisira ramaa makatarisira kuwana mhinduro?
Vashandi vehurumende vanga vagara vakataura pamusangano watakaita musi watakapa notice kuti kunge hurumende yapindura by musi wa21 July kana kuti isina kupindura by musi wa21 July, musi wa22 July kunofanira kunge kuno musangano mukuru wokuona kuti todini nezvinenge zvapiwa nehurumende kana kusapiwa nehurumende. Saka masangano mafederations evashandi vehurumende ari kusangana na 10 AM kudzeya kuti tonanga gwara ripi zvatasvika notice yedu yaexpire pasina shoko riri officially rabva kuhurumende. Saka dano guru nderekusangana tichionesana kuti todini maringe nekusapindurwa nehurumende.
Zvii zvamaa masvitsa kuhurumende zvamuri kuti muri kudaimi zvamakatarisira kuti muwane mhinduro?
Chikurukuru chakasvitsa kuhurumende pazvinyuto zvavashandi ndeyokuti hazvibatsiri kubhadhara vashandi nemari yeRTGS Nokuti mari yara TGS kunyango ukapa zako percentage yakadini inokurumidza kukokotwa ne inflation zvozo pakuti vashandi vanga vari worse than before wavapa any increment. Ma basic commodities, accommodation, ma medical bills, utility bills, transport costs, zvinopa kuti whatever zvaunenge wapa vashandi zvikokotwe nokukurumidza vashandi vosara vachinhonga sose nomuromo. Vachitamba nhamo chamutava nhava chaicho kana kutamba hwishu pamusana pavarairidzi nevamwe vashandi vese hurumende, nhamo yakatanda varaso runyemba. Saka vashandi vehurumende vakataura kuti vanoda kuti masalari avo adzokere paanga ari October 2018 asati apfuura. Kana tikatarisa takanangana navarairidzi vaitambira an average of $540. Vashandi vese vakawanda vaitambira mari dzinopfuura $500. Kunova kumushandi wokutanga vamwe vachitambira dzinopfuura ipapo. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzavo dzidzokere ikoko, vazowedzera mari yeUS dollar tambotangira paUS 540, kwete kuda kuti tinowedzera mari tichingotaura zvisipo. Nokuti RTGS haichabatsiri yakangofanana nenhamo kuti unongopa munhu zvinhu zvisipo, nokuti zvinokokotewa neinflation nema basic commodities kukwira kwavo.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, sangano riri mubatanidzwa weforzeu vatakavafira zvou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti kusavonera pamwe kwehurumende nevamabhizimisi pamusoro penyaya yekushandiswa, kutengeswa nekuwanikwa kwedhora rekuAmerica kuchakanganisa zvinhu munyika. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kubetsera kwete kurwisana nevamabhizimisi, nokuti ndivo vane zvinhu zvinodiwa nevanhu uye ndivo vane mabasa ekupa vanhu. Vachiti kusawirirana pakati pemabhizimisi nehurumende kunogona kuti zvinhu zvinodiwa nevanhu zvishaikwe muzvitoro. Muzvinafundo Masocha vanoti chinhu chikuru ndechekuti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yekutenga nekutengesa madhora ekuAmerica. Vachiti kana vemabhizimisi akatenga mari yekunze pamusika wehurumende, vanofanirwa kupiwa mari yavo nekukurumidza kuti vagokwanisa kutenga zvinodiwa nevanhu vavanotengesera.
Chandiri kuona ndechekuti pane kusawirirana kuripo pakati pevamabhizinesi vamapazi akasiyana siyana nevehurumende vakamiririrwa nevereserve bank panyaya yeUS dollar neZimbabwean dollar. Nokuti tinoona kuti kuna maexchange rate akawanda wanda, nokuti vamabhizinesi vanoti ivo isu tochaja exchange rate yedu isinei nehurumende tichizodhurisa zvinhu, nokuti imo hurumende makati imi tichatenga US dollar neexchange rate yehurumende kuauction yavo yokutengeserana mari kwarapida kureserve bank uko. Asi zvinozoitika ndozvokuti hurumende kureserve bank uko inori kusimbirira kuti auction kwavo kwavanotengesa US dollar zviri kushanda, vachiita sokusada kubudira vanhu pachena kuti havasi kupa vamabhizinesi mari yavanenge vavatengesera nenguva. Vamabhizinesi vari kuti yatova mwedzi tisatapuwa mari iya, saka chingatikonesa kuinda mumastreet kunotenga US dollar kwarinodhuriswa chii tozodhurisa zvekare zvinhu. Saka zvinhu zviri kuramba zvichidhura, US dollar richiramba richidonha, nokuti mabhizinesi ari kunotenga mari iyoyo yamaUS kuti vatenge zvinhu zvavo zvakaita seshuga. Vanotongobudzwa nevanogadzira shuga kuti isu tinoda maUS dollar kuti tikupei shuga, kana vozouyawo kuzvitoro votengesa neUS dollar iroro muri wana ma street matinoona vanhu vakamira mira vavanenge vatuma vachitenga vodhurisa zvinhu. Saka hurumende iri kunatso kukonewa ipapo apa kuti kana yatengesera munhu mari yokuti aite business ngaichimupaka ipapo kuti asazondotsvaga mari kumwe kuti business rirambe rakavhurika.
Professor Masocha, handiti hurumende yakati iyo ichatsvaga nokusunga vanhu vanoshandisa mari yokunze nenzira isina kunaka kana kuti vanotenga nokutengesa mari yokunze nezvira isiri yataurwa nereserve bank of Zimbabwe here?
Zvehurumende kureserve bank zvokuti vanogona kuita crackdown yama business anenge asingatevedzeri exchange rate yehurumende. Izvozvo kuita masumukatenzane nebusiness hurumende haiwi, nokuti isu vakaverenga mabhuku amabusiness tinoratidza kuti business ndiye tikati isu ndiwo mambo weufumi hwenyika. Vakati vavhara nhasi kana kuti masherefu ava ashayirwa chunhu sezvakamboitika kuna ana 2007-8 kuya uku, unohwina ndiani ipapo? Handiti hurumende inenge ichitora sales tax yokumabhizinesi ichiendawo kuhurumende ichinorwa nahurumende. Kusaka kuwirana ikokuku kunokosha. Zvandiri kuona ndezvokuti hurumende kureserve bank kuvanhu variko vanotara mitemo yacho nokutengesa mari yemaus dollar kumabhizinesi havazivi chinonzi bhizinesi. Vamabhizinesi vanoziva chinonzi bhizinesi nokuti vari mubhizinesi. Vanoziva kuti kana ndatengeserwa mari ndofanira kuipuwa nhasi. Zvokuzoti ndazoipuwa vhiki inouya ndaakupaza mudanga iroro reserve bank ndoinda ndondofura. Pandondofura US dollar iroro ndouya ndakakuta ndouya ndodhurisirawo vanhu. Ndo zviri kuitika izvozvo. Saka tinoziva kuti mazuva apfuura aya peturo yakadzaswa mutengo. Asika kudzaka mutengo kwepeturo kunongonakira une motikari chete. Hazvirevi kuti rendi ichadzaka, hazvirevi kuti magete achadzaka, hazvirevi kuti makombi achadzaka. Aiwa, hazvisi kuzodzaka izvozvo. Zvinoreva kuti nyangwe peturo yadzaka, asi kana kusina magetsi zvinozoitika ndezvokuti kunozoshandiswa majenereta anenge achitenga dhizi ririyo uku kwese uku. Saka kutotenga kutoshandisa majenereta ikoko kutowedzerwa kwezvinhu zvinenge zviri muzvitoro kuti vakwanise kuwana peturo yokurana majenereta iwayo. Saka magetsi kana kusina sokuendaenda kwaari kuita mazuva ano kana nevhiki inouya, zvekare iye minista wamagetsi chaiye ukatoti haazivi kuti zvichanaka rini. Saka hondo yehurumende yekuti zvinhu zvisakwira haisi kuhwinwa zvachose, nokuti kuna maproblems akawanda ari kuvhiringa kuitwa kwebhizinesi kuti rikwanise kusakwidza zvinhu.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu neanomirira vadzidzisi, vashandi vehurumende nevamwe vemasangano akazvimirira vakaita musangano neZuro Maneru wekuziya mamiriro akaita zvinhu mumabasa avo, vachiti vatadza kuwirirana nemushandiri wavo pamihoro yavanotambira. Hurukuro yavo yanga ine dinginzira rekutaridzana kuomerwa kwavakaita sevashandi uye kusimbisana pachirongwa chekuramwa mabasa chavanoti chinofanirwa kutanga nhasi senzira yokumanikidza hurumende kuti idzwanane navo panyaya yemihoro iyi. Vashandi vehurumende vanoti vave nenguva yakareba vachiita hurukuro dzisina zvatinobudisa. Evans Zvininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva ranhasi tine chirongwa chehurukuro yekodzero dzevashandi tikatarisana nedanho rakatorwa nemasangano anomirira washandi kunyanya maCivil Servants iro rekunge tichazovapa strike nenyaya yemuhoro yemuZimbabwe. Saka hurukuro iyi tisu tiri kuihosta sesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kupi, nani uye vamakoka vari kuuyawo paungano iyi ndevapi?
Muhurukuro dzatiri kuita nhasi apa dandemutande retwitter Sangano redu ya Amalgamated Road Church Union of Zimbabwe rakoka wanomirira washandi wakasiyana siyana wanosanganisira munyori mukuru we Progressive Church Union of Zimbabwe wa Raymond Majongwe kugowa wa Peter Mtasa awaiwa President we Zimbabwe Congress of Trade Union uyezve wa Christine Kanyumba wanowa Vice President we Atuz wa Munyaradzi Gwisai wanowa Gweta uyezve kare wachinyanyonge wari munyaya dzeze kumirira washandi pamwe chete na watafadzwa muda wanhu muzvare kutafadzwa muda wanhu uyo anowa President we Educators Union of Zimbabwe na wa Benoni Ncube anowa President we wadzidzi we Zimbabwe National Students Union.
Chamungati ndicho chinangwa chenyu chikurukuru pachirongwa ichi ndechipi?
Chinangwa chedu ndechekukurukura tichionesana pfungwa maererano nekodzero dzevashandi panguva ino zvakaomarara apo kodzero dzevashandi kodzero dzevashandi dzisiri kunge dzichichengetedzwa vanomirira vashandi vari kushungurudzwa. Tinoziva kuti President weAmalgamated Road Church Union of Zimbabwe vari mutorongo, ini ndaivawo mutorongo. Uyezve tichitarisa nyaya yemihoro yevashandi totarisa zvekare tichienda mberi nyaya yestrike iyo inowa yatakanotipaya hurumende yedu kuti tichange tichida kuti tichaenda pastrike nenyaya yekunge kana vasina kugadzisa nyaya yemuhoro yevashandi.
Munosimboita hurukuro dzemhando iyi iyo yamuri kuita rwendo rwuno iyi muri kuita zvichifamba sei, zvamuri kuda kuti zvinzwikwe, vamuri kuda kuti vateerere nezvamunoda kuti zvigadziriswe, ndo zvipi zvacho nyika ingadawo kunzwisisa ipapo?
Hurukuro iyi ichange ichiteererwa nevakawanda kunyanya vashandi vemuZimbabwe pamwe chete nemacitizens, tinoti kuti tinoti vazhinji vedu maworking class. Saka hurukuro iyi ichange ichiita nhasi padande kutande retwitter apo vakawanda vane mukana wekunge vachipinda muhurukuro iyi vachange vachipinda zviri pachena kuti vange vachisowo pfungwa dzavo maererano nedambudziko ratinaro, uye matambudziko atiri kusangana nawo matambudziko anosanganisira mihoro yedu iyo inowa mihoro yataa kuti yangofanana nemitero yembwa, mihoro isingakwanisi kunge ichisa cheuviri mumba, mihoro isingakwanisi kana kuti kutenga chingawe chikafu chaicho. Saka ndo nyaya yatiri kutarisana nayo yekuti vashandi vatambura. Zvino tichienda mberi zvii zvingadiwe, nekuti zvaakuda kuti tiite mubatira pamwe sevanomirira vashandi pamwe neruzhinji rweZimbabwe kuti tinge tichirwira nyaya iyi.
Avo vange vari munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reFinancial Gazette, vemabhizinisi vanonyunyuta pamusoro pekudzimwa-dzimwa kwemagetsi vachiti izvi zviri kuvhiringa mabasa avari kuita uye mashandiro anofanirwa kuva achiitwa munyika. Mubepanhau reNewsday, masangano evatori venhau muZimbabwe anoshora zvikuru mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa pamusoro pekurambidza kwavo vatori venhau vebepanhau reNewsday nevamwe vatori venhau vemamwe mapepanhau kuti vaone nekunyora zvavari kuita. Zimlive.com rinoti vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaTabo Mbeki nezuro vakaudza vanhu pamunamato wekurangarira vaimbova mutevedzeri wemunyori mukuru webato reAfrican National Congress Amai Jesse Duarte kuti zviri kuitika muSouth Africa zvichakonzera mhirizhonga yakafanana seyakaitika kumaodzanyemba kweAfrica kana kuti Arab Spring, iyo yakaona kubviswa pautongi kwevatungamiri venyika zhinji. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswe Mwakagara sei washamarari pa studio 7. Ini ndoda kutenda zvikuru vamafume meya weHarare vamira netimu yavo kudzivirira kubirwa kweguta mari yanga ichida kutoiwa yakaita kurongerwa kubiwa. Tinovatenda zvikuru vamafume. Otherwise Harare City Council ndo yaifanira kubhadharwa nepomona iyi. Mari iri kutaurwa yaifanira kutopiwa kuHarare City Council. Nokuti pomona iri kuwana raw material yokugadzira magetsi. Ivo kana vogadzira magetsi avo votengesa magetsi. Asi futi Harare City Council ngaitipe raw material igotibhadhara futi. Komana umba hwahu rupatena hwakadai hunotyisa. Vanhu ngavatye zvavari kuita izvazviti. Hazvishandi zvachose. Ndinovatenda zvikuru vamafume. Magona netimu renyu magona mamira. Apa guta riri kutambudzika. Kushayiwa chokuita nemakiriniki nemahospitari zvavo. Asiwo ndibhadharai vatenderei zvino vave nhiki vehurumende kuti tobhadhara tisu mari iyoyo. Vari mudhiri rimwe chete wekugovana mari ikoko. Ngavabhadhare vachibhadhara pomona vachinyima vashandi vehurumende mari asi kubhadhara mamiriyoni iwavo kupomona. Pomona iri kuita bhizinesi ka yavhura bhizinesi yawana raw material yemarara which is not bad. Marara iwavo ngaashandiswe pomona iite mari. Mari ngaipiwe kuvashandi. Maita henyu amafume.
Masirasei kupastudio 7. Aiwa, isikasera, tisino kujoni. Ndinobvumirana zvangu neuyo ari kuti vanhu vese vari kunze ngavadzokere kumusha vandovhota. Nekuti vakatiza vari kunze vada kugadzirisirwa nani kuZimbabwe. Munhu wese ngaadzoke kuZimbabwe. Vandobatsirane kubvisana neuori hwezeku vanhu vari pamwe chete, kwete kumirira kuti vamwe vaigadziriswa vamwe vakatiza vozongouya vakabatira tumabhegi twavo ichiti tauya isusu tiri mazimbabwenzi. Aiwa zvite, ngavadzokere kumusha vanhu vese vandobatsirane.
Makadi apo pastudio 7. Ini ndazonakizwa ini. Ari kuti mutarari munangako ari kuti anenge ari kupi next year? Kumusha kuno kunogocha mbeva kana kuti chii? Nokuti vena zvitomboite tiri kupinda chete. Mukomana ari kupinda chete anenge akagara muofisi. Mukomana ari kupinda chero akaita kuedza kuropa kana kudi kurika kwavakajaira hazvimbofi zvaitika. Vanhu vakapusa, vanhu ngavapuwe chikafu. Vakapuwa nezvanhu chikafu ngavatore vadye vasarambe. Torai mudye, mbeu mudye, are mumunda musarambe. Mubhoxi unenge uri 1. Hapana kana kamera. Musarambe kwanzi uyai kumusangano, endai. Zuva riri kusvika rakapusa. Unenge uri 1 mubhoxi. Tichazviona. Mwari varipo kudenga. Mwari varipo kudenga. Tikupinda chete. Samusa ari kupinda chete. Eidha asi kuda ari kupinda chete.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Vachitaura pamusangano uchangobva kupera weUnited Nations Security Council pamusoro pekushandiswa kwezvombo zvenuclear nenyika yeIran, mutevedzeri wemunyiriri weAmerica kusangano reUnited Nations, Ambassador Richard Mills, nezviri kuitwa nenyika iyi, vakati chiri kunetsa chekutanga kushaya hanya kweIran panyaya yekudyidzana nesangano reInternational Atomic Energy Agency kana kuti IAEA, iro rinoongorora kuchengetedzwa kwezvombo zvenuclear muIran nenyika dzose dzepasi rino. Muna chikumi, Board of Governors reIAEA rakaita chitsungo chekuratidza kushushikana kwakasimba pamusoro pekuti Iran haina shungu dzekudyidzana kana kugadzirisa zvinetswa zvairi kupomerwa. Iran inofanirwa kuita mushandira pamwe unodikanwa wekugadzirisa zvinetswa sezvakataurwa nesangano reIAEA nechimbi chimbi, vakadaro Ambassador Mills. Ambassador Mills vakakuridzirawo kuti nengo dzesangano reUnited Nations dzizadzise zvizere chikamu cheAnnex B cheUN Security Council Resolution 2231. Vakatiwo pachiri nezvirango zviripo pakutengeswa kwezvimwe zvombo zvemaballistic missiles nezvenuclear nemimwe michetura uye vamwe vanhu nemakambani ari pagungano re2231 list vanofanirwa kuramba vakaiswa pasi peshamu yekutemerwa zvirango zveupfumi. Gwaro richangobva kuparurwa nemunyori mukuru weUnited Nations, iro rinoparurwa kaviri pagore rinoona nezvekutevedzerwa kweResolution 2231, rakaona kuti zvombo zvemaballistic missiles zvakakandwa kuSaudi Arabia neUnited Arab Emirates kana zvimwe zvikamu zvakashandiswa kugadzira mamissiles aya zvaive zvekuIran. Zvakaonekwawo zvakare kuti mota dzinofamba nemaroboti dzemaUAVs Unmanned Aerial Vehicles idzo dzakashandiswawo mukurwisa nyika mbiri idzi dzakabva kuIran. America inoshora zvikuru kurwiswa uku, vakadaro Ambassador Mills. Vakatiwo Iran neshamwari dzayo vanofanira kumiswa kudyidzana munyaya dzezvombo zvehondo. VaMills vakaenderera mberi vachiti Iran inofanira kumisa urongwa hwayo hwokuenderera mberi ichigadzira zvombo zvemuchadenga zvinoshandiswa mukufambisa zvombo zvine muchetura zvenuclear. VaMills vakati kushandiswa kwemhando dzezvombo izvi kunotyora zvibvumirano zveUnited Nations Security Council. Vakakurudzira kuti Security Council ibatane mukushora zviri kuitwa neIran izvi. Ambassador Mills vakatiwo kana Iran ichizvidza Security Council kakawanda isingarangwe zvinozokonzera kusaremekedzwa kwekanzuru iyi. Vachitaura pamusoro peurongwa hwekuti nyika dzeIran neAmerica zvizadzikise zviga zvechibvumirano chekuona nezvezvombo zvenuclear muIran chinonzi Joint Comprehensive Plan on Action kana kuti JCPOA. Ambassador Mills vakati vanoremekedza chibvumirano ichi asi vakati Iran haisi kuchizadzisa. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Marvelous Nsanganya uye ndiri muWashington.
Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU dziri kusangana nhasi kuti dzitsvage nzira yekutora mushure mekunge hurumende isina kuterera zvavanoda. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti kusawirirana kwehurumende nevamabhizimisi kunogona kukanganisa zvizhinji munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.